but no son chamisa ne Citizens Coalition for Change vachapa muono mutsva chanduko itsva upenyu hutsva kuvana vezimbabwe iro rigore rinoratiri kupinda risati rapera muna August
asi munotiwo kudi nemashoko avaparadza aya ekuti vamunangagwa vakwanisa kuita zvinhu zvakawanda
ndanzwa zvataurwa nemukoma wangu vakaindinesi paradza vari kutarisira kuti purezidendi wavo ari kusiya chigaro muna August achipa nguva yekuti nyika yezimbabwe ifambire mberi iri pautungamiriri hwavanelson chamisa kuti achada kuudza vanhu vezimbabwe kuti akaitei chokutanga ndechokuti regai tiudzane tiyeuchidzane kuti nyama inonaka inotaura yoga
munoorevei
kana paine mabasa akanaka akaitwa navamunangagwa nezanupf nehurumende yavo haadi kuti tinge tichiudziwa kuti ndakaita chakati nechakati chakanaka tinofanira kunge tichizoonera toga mumaruwa matinogara mumisha matinogara mumadhorobha matinogara zvekuti vanhu vezano mutauriri mukuru wezanupf mukoma wangu Kindness Paradza sadeputy minister of information vanotomirira kuti president avarangaridze kuti ndakazogona chakati nechakati ndakuda kuudza nyika kuti ndakagona chakati zvinoreva kuti panotori nemukaha pakati pekugona basa nekuonekwa kugona kwavo vana vezimbabwe havana chavanoona chakagonekwa nezanupf ndosaka vamunangagwa vari kuti pane musi wavanofunga kuti vanoda kuvarangaridza kuti gore riya ndakagona zvakati gore riya ndakagona zvakati zvinogonekwa zvinofanira kungoonekwa zviri muhomwe mako
munoorevei vachwinyi
kana shanduko yauya inoonekwa iri muhomwe mako kana chingwa chichinge chaakutengeka chinoonekwa patafura yako kana nyama ichinge yaakutengeka inoonekwa patafura yako kana dzimba dzichinge dzaakurenteka dzinoonekwa landlord newe muchiwadzano vari kutaura nyaya yebadebrid border post vana vezimbabwe vakabva kusouth africa vachiuya muzimbabwe gore rino vari kutogunun'una kuti hakuna bhodha rinodhura kudarika rebadebrid chechipiri chavanotaura kuti kwamutserendende kubva kubadebrid kuenda muharare ngavatarise quality yerodhi yacho basa rakaitwa asi harina kubuda zvakanaka.